This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera nhasi uri musi wesvondo kubvumbi 6 2014. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichitire zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. Musangano wekuzeya nyaya dzemihoro pakati pevamiriri vehurumende nevamiriri vevashandi unotadza kubudirira. Ongororo yeZimtrade inoratidza kuti makambani akawanda ari kutatarika nekuda kwezvigadzirwa zvekunze zviri kutengeswa munyika nemitengo yakaderera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Musangano wekuzeya nyaya dzemihoro yevashandi vehurumende waifanirwa kuitwa pakati pevamiriri vehurumende nevamiriri vevashandi vari musangano reApex Council uyo waifanirwa kuitwa nemusi wechina chesvondo rapera unonzi wakatadza kubudirira sezvo hurumende yakati yakundikana. Musangano uyo unonzi wave kutarisirwa kuitwa chero zuva svondo rino. Vashandi vanonzi vanga vakatarisira zvikuru kumusangano uyu sezvo vari kutarisira kuwana mari dzavakaimbiswa nehurumende kuti vachawedzerwa kutanga mwedzi uno. Sachigaro weApex Council uye vari mutungamiri weZimuta Richard Gundani vanoti vachine chivimbo chekuti hurumende ichazadzisa chivimbiso chayo chekuti ichawedzera vashandi vayo mari mwedzi uno kunyange hazvo pasina chibvumirano chakanyoreranwa pasi.
Musangano uyu wataifanirwa kuita musi wechina hauna kuzobudirira. Pakangoita zvikonzero zvokuti vamwe vakabatikana batikana vadare vemusangano iyoyo, tikabvumirana kuti zviri nani kuti wozoitwa svondo rinouya risati rapera. Musangano watava takatarisira chaizvo sezvo panga pane vimbiso yokuti kana mwedzi waApril wasvika, hurumende ndo paya izokwanisa kuti ibhadhare vashandi vehurumende mari yakabvumirana muchibvumirano chakanyorwa muna January kuitira kuti vanhu vagokwanisa kuwana mari yavo kutanga muna January ari maback pay nemaincrements acho. Saka musangano wakamirirwa nenyika yese, wakamirirwa nevashandi vese vehurumende. Saka tinotarisira kuti patinozouita, tinotarisira kuti hurumende inenge yauya nehurongwa hwayo kuti yachigadzirira zvino ichikwanisa kuti ichibhadhara kuitira kuti mari inotambirwawo nevashandi vehurumende ava inge iri mari inoendeka.
Pane dzimwe nhengo dzenyu dzeApex Council dzinenge dzaakutotanga kuona sekunge hurumende iri kuda kuramba ichitenga nguva nekutadza kubudirira kwakaita musangano wemusi wechina uku. Munoti?
Ndinoti inini ngatimirirei musangano mazuva mashoma kubva nhasi. Nguva inonyadzisa mufunge muno, ukamuudza kuti ndichatoitwa chakati kuswera mangwana, kuswera mangwana anosvika pasina nguva. Saka naizvozvo ngatimirirei musangano wacho tinzwe urongwa hwavabuda nawo. Kunyunyuta ikoko kunokonzerwa nekuti mitauro kazhinji ikawanda pasina chokubata chiri kuonekwa nevanhu. Ndo zvinokonzera izvozvi kuti vanhu vopedzisira vasisingavimbi nevari kuvimbisa vacho. Saka zvakakosha kudivire hurumende panguva ino kuitira kuti mashoko ngachirega kuwanda nguva ino, asi zvichionekwa kuti zvakarongwa zvagadziriswa zvapfudzwa, vanhu vakuda kuona mabasa vachadi kunzwa kutaura kwakanyanya.
Vanga vari sachigaro weApex Council vaRichard Gundani vari parunhare muGweru. Asi munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti vashandi vaneta nekuramba vachivimbiswa mhepo nehurumende.
Chiripo ndechekuti temu yakutopera, hurumende haina chayaburitsa, hurumende haina chayataura, isu sashandi vakawanda vacho havasi kunyatsobuda pachena kuti vanesu here kana hatisi pamwe chete kuti titaure kuti hurumende iuye kuzotaura nesu kuti iri kuda kuronga kuita sei nenyaya yemari dzedu dzayakatipromisa kubva muna January kusvika April atotanga tisina kuwana mari yatakapromiswa.
Vanga vari munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunhare muHarare. Ongororo yakaburitswa nekambani iri pasi pehurumende yeZimTrade inoratidza kuti makambani emunyika anogadzira zvinhu ari kutatarika zvikuru kuti arambe achishanda nekuda kwezvigadzirwa zvine mitengo yakaderera zviri kubva kunze kwenyika. Ongororo iyi iyo yakaparurwa nechishanu inoratidza kuti kushanda kwemakambani anogadzira zvinhu kwakadzikira kusvika pazvikamu 30 nezvisere kubva muzana muna zvita wegore rapera kubva pazvikamu 44 mugore ra2010. ZimTrade inonzi yakati ongororo yayo yayakaita yakaita kumakambani anotengesa zvinhu zvavo kunze kwenyika pamwe nevanotengesera munyika. Mukuru wesangano reve makambani Employers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS vaJohn Mufukare vanoti chinodiwa iye zvino kugadzirisa nyaya dzekuramba vanhu vachitatarika.
Ongororo iyoyi iongororo ine chokwadi mairi nokuti kana ukapinda musupermarket ipi zvayo muno muZimbabwe zvinhu zvizhinji zvauri kuwana imomo iko zvino zvinhu zvakabva kunze kwenyika.
Zvii zvingaitwa kuti ongororo iyoyi inge ichizoshanda tichiona kuti zviri kuramba zvichitsikirira makambani emunyika?
Zvatingangoita ndezvekugadzirisa upfumi hwedu, upfumi hwemunyika muno. Chiri kuitika pajonga ndechekuti makambani edu haasi kukwanisa kugadzira zvinhu aidza zvine kwaliti yakafanana neri kunze kana kuti zvine mutengo wakafanana newekunze. Nekuti zvinhu zvizhinji zvemuZimbabwe zviri kudhura, zvinhu zvinogadzirwa nemakambani emuno zvinopedzisira zvaakudhura kudarika zvinhu zvinogadzirwa nemakambani ekunze. Saka kuti ugozoti kumunhu ingotenga chinhu chinobva muZimbabwe uchingoitira chete kuti nokuti iwewo uri muZimbabwe zvinhu zvinonetsa nokuti mari yacho ishoma. Kunyange kuri kuti unoda kuti utenge zvemuZimbabwe chete haukwanisi kuzotenga zvinokukwanira iwe nemhuri yako.
Hachisi chinhu chitsva chinganzi chaburitswa neongororo iyi. Sei zviri kutora nguva yakareba kuti zvinge zvichigadziriswa?
Nokuti hatisi kutora zvinhu pamwe chete. Tiri kuti kana tikati tombogadzirisa ichi tongogadzira kadiki diki, asi hatisi kugadzirisa zvese pamwe chete.
Vanga vari mukuru weMCOS vaJohn Mufukare vari parunhare muHarare. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaindaneti rinoti www.voashona.com. Yasvika nguya kuti tichienda kuna Blessing Zulu weStudio 7 muchirongwa chaanotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo mungave muZimbabwe kana wokunze kwenyika.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Sydney Chisi vanotungamira iwo sangano reYouth Initiative for Democracy in Zimbabwe kana kuti YIDES. Tinokutambirai nemufaro mukoma Chisi.
Maita basa vaZulu makasimba here?
Aiwa, isu tiri nani nhasi vaChisi takukokerai kuti tienderere mberi nehurukuro yatiri kuita iyo nevechidiki vakakwanisa ivo kuuya kuno kuAmerica kana kuti kupindawo muchirongwa chinozikanwa nekuti Young African Leaders Initiative, icho chakaparurwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama muna 2010. Imi makave mumwe wekutanga kubva kuZimbabwe ikokoko wechidiki akauya kuchirongwa ichochi. Nekudaro nhasi tirakunzwa kuti pane zvamakadzidza kuno pane zvamaonawo here zvachinja kana kuti makwanisa kunge muchiitawo mubasa ramunoita rekurwira kodzero dzevechidiki?
Maita basa vazulu. Isu patakauya kunyika yeAmerica netripa invitation yava Barack Obama, tanga tiri vana vechidiki vatatu vakabva kuZimbabwe vanoti inini, Masimba Nyamanhindi namuzvare Cleopatra Ndlovu. Tanga takatorwa nekuti tanga tichibva kune zvikamu zvakasiyana siyana zvinoenderana nezvinoitika mumatongerwo enyika. Zvitarisa iri kuti vana vechidiki muZimbabwe matanga tichibva machona manga mune nyaya dzakawanda dzinoenderana nezvematongerwo enyika zvakaita semaelections, kuparticipata kwemayouth, but uyezve kushinga kwemayouth munyaya dzezvematongerwo enyika zvikuru sei tichitarisa zhozhone nemhizhonga yakaitika muna 2008 elections. Saka patakadzoka kuno kumusha, chinangwa chedu changa chiri chekuti tinosimudzira sei vana vechidiki vatanga tasiya kunoku nemucherechedzo wakanaka wekuti nyika inofanira kunge ichitongwa zvakadii.
Pane misangano yamakakwanisa here kuita vachisi nevechidiki munyika imomo mukuti mutaure nezvepfungwa idzodzi dzamuri kutipaidza?
Patakadzoka takakwanisa kuwana mukana yakati wandei yanga ichirongwa neEmbassy of America, nokuti kuungana kwazvanhu zvakaitwa kwanguri kwokuti tiri 115 kudaro vanhu vakatorwa kubva muAfrica yose, kwaida kuzoitwa tumapoka twakasiyana tichinge tichiitwa muzvikamu zvakasiyana zvemuAfrica, kuWest Africa, kuNorth Africa, Central Africa neSouthern Africa. Saka taifanira kuunganidza vana tichivaudzawo kunaka kwazvakaita, kwete kuti kunaka kwazvakaita kuenda kuAmerica, asi kunge Zimbabwe ichionekwawo senyika ine vana vechidiki vanokwanisa kukurudzira mune zvatakaita. Saka takaita mameetings akati wandei tichitorawo zvinhu zvatanga tadzidza kubva kuAmerica ikoko, zvimwe zvinhu zvataifunga kuti pamwe hazvigoneki muno munyika yeZimbabwe, asi takatoona kuti izvo zvinhu zvokuti kana vanhu mukakwanisa kurongeka munokwanisa kuzvibudisa. Zvimwe zvina zvanga zvinhu zvenyaya dzekusimudzira vana vechidiki kuti vaparticipatewo mune zvematongerwo enyika, vakakondestawo maelections, vamwe vakaita maMP, vamwe vakaita makansela. Tikatarisawo nyaya vana vechisikana kuti vange vachiparticipatawo mune zvebudiriro nekurudziro yemuzvematongerwo enyika kana kuti yemunharaunda mavo.
Ngatichitariseiwo iwo mamwe matambudziko aya ari kusangana nevechidiki muZimbabwe tichitarisa nyaya dzezvematongerwo enyika idzi vachisi. Zvii zvamungati zvimwe zvimhinga idzo zvavari kusangana nazvo zvingade kuti zvinge zvichigadziriswa?
Dambudziko riripo ike zvino izvi vaZulu nderekuti pamwe chinhu chinotinetesa kuti tisabudirira zvakanaka munyaya dzezvematongerwo enyika inyaya yekuti vana vechidiki vari kurarama munyika yeurombo isina mabasa, mari ine zvinhu zvakawanda zvinonetsa.
Makakwanisawo imi kuti munge muchiuya kuno nevamwe vechidiki kubva kunyika dzakasiyana siyana, muchiri kutaura navo here muchinzwawo zviri kuitika kunyika dzavo ikoko?
Takaronga chirongwa chepaFacebook chinonzi izvo Young African Leaders Alumni, iyo yekuti mayouth anoramba achisangana. Saka zvikwata izvozvo zviripo, tiri kuramba tichisangana. Tine Africa Leadership Academy iri kuSouth Africa inohedwa nemwana wafoma Ghanaian ambassador to South Africa. Isusu kuIDES tine leadership training yedu yatinoita, saka tine affiliation to that institution.
Aiwa, tinokutendai vachisi nekupinda muchirongwa chedu.
Maita basa vazulu.
Manga makateerera kubva kumutungamiri wesangano reYides vaSydney Chisi muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa vateereri, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare muchirongwa chinotevera svondo rinouya. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu.
Muimbi ari kusimukira mumusambo wenziyo dzechitendero Tembalami ari muno muAmerica, umwe ari kuedza kuunganidza mari yekubatsira vanorarama neutachiwana weHIV kuZimbabwe pamwe nevanotambura. Tembalami akakokwa muno muAmerica naamai Joy Mutarefa Shukanu, ava vari kutarisira kuparura homwe yekubatsira vanotambura yeConstance Stoll Scholarship Fund musi wa12 mwedzi uno kusayira kusi kuNew York. Homwe iye vakaiumba vachirangarira amai vavo, amai Constance Stole, ava vaibatsira vana vanotambura. Ngatinzwei hurukuro yaita Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 naTembalami.
Tiri kuita maevents akasiyana munzvimbo dzakasiyana. Our main target is to raise awareness of the work that we are doing in Zimbabwe, yekubatsira vana vasina mari dzeschool fees nevamwe vasina mauniform, as well as mamwe maorganization atinoshanda nawo akaita kunge ana Tose Respite Care Home vanobatsira vana vakaremara, as well as mahospitals atinoshanda nawo akaita kunge ana Chidamoyo Hospital, marural hospitals anenge achidawo rubatsiro sometimes rema volunteers, as well as different things zvinongokwanisa kupiwa nevana.
Pari zvino makwanisa kushanya kunzvimbo dzipi uyezve muri kutambirwa sei pazvikumbiro zvamuri kuita izvi?
Zvatakaita ndezvekuti tinopa vanhu a link yekuti va communicate nemaorganization achitaura zviri direct. Saka we have had response yakanaka zvakanyanya kubva kune nzvimbo dzatakaenda. Takaenda kuBoston, tikazoenda kuNew Jersey, tikaenda kuBrooklyn zvakare. Weekend ino tinenge tiri kuNorth Carolina. So tiri kungosangana nemazimbabwenzi ari munzvimbo dzakasiyana tichingocommunicata nawo. Iko zvino tiri pane imwe college inonzi Cazenovia, aisiye mazimbabwenzi ndeyemuno muAmerica, tichingotaurawo navo kuti vangoziva mabasa atiri kuita and how they can be involved.
Tinoona kuti imi munoimba musambo wezvechitendero, mungambotitsenhurirawo here kamwe kezvimbo zvamunoimba uyezve muri kutambirwa sei kwamunomboenda muchiimba imo muno muAmerica?
Aiwa, tiri kutambirwa hedu zvakanaka. Pane vamwe vakatotidaidza kuti tiuye kuWashington DC, as well as kwatakamboenda kuBoston vangaida kuti tidzoke, asi nguva dzedu hadzichagoni, but tiri kudzokera kuNew Jersey zvakare. Tinobata navo tabva kuWashington, tichange tiri kuWashington on Friday. Saka ava tunge tiri kuitirwa zvakanaka.
Chimbotitsenhurirai kamwe kedzimbo dzamunoimba.
Okay, pane kanonzi Trading My Sorrows, Tomorumbidza.
Imba yenyu.
Ndosiya kusuwa kwangu, ndosiya wonyadzi dzangu, ndosiya ndichitora mufaro washe. Aya, ndinga ndizozo.
Aiwa, tinotenda nezwi rinokoka, rine simba, rinobva kuna Themba Lami anga achitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 ari muno muAmerica. Kambo mai huyai kubva kuna Progress Chipfumo. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Sezvo ngoyedi yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Musangano wekuzeya nyaya dzemihoro pakati pevamiriri vehurumende nevamiriri vevashandi unotadza kubudirira. Ongororo yeZimTrade inoratidza kuti makambani akawanda ari kutatarika nekuda kwezvigadzirwa zvekunze zviri kutengeswa munyika nemitengo yakaderera. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Kune avo vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi, teererai paindanet pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Anokusiyai mumaoko aSandra Nyaira, ndini Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri.